manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 21/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Daroropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri wezengeza West Parliamente vaJob Scala vakatenderedza video iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefete rwenyaya yekupondwa kwamuzvarimo Blessing Ali ienderere mberi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura zviri pamutemo musika wezvozvicherwa kana kuti mine entra kuulawayo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCOVID-19 Indwe mimwe emisore nao zedu zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Darara Magistrate muHarare nasi raramba chikumbiro chevakafano bata chigaro chemutewedzeri wasa chigaro webato Citizens Coalition for Change vari mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala chekuti vasatongerwe mhosva yekuti vakaedza kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya nekuburitsa video yemanyepo nezverufu rwamuzvarimo Blessing Ali nengwe yebato iri yakapondwa kunyatsime asi gweta ravaSkala amai Beatrice Mutekwa vaudza dare kuti iyi mhosva iri kungobikwa nevachuchisi nemapurisa vanoti vachuchisi havana kana kutoburitsa video yacho iri kutaurwa mudare sehumbowo kana kuti ndo vakaiburitsa pamadande mutande amai Mutekwa vati imwe video iri paYouTube yakaiswapo vaSkala vari mutirongo asi muchuchisi vatafara chiramba vati nyaya yekuti vari kufungidzirwa chete inopa kuti zvikodzere kuti vamiswe pamberi pedare mutongi wedare vaStanford Mambanje vawirirana nevachuchisi Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Segweta ndinoona sekuti dare rinenge ratadza kuisisa nyaya yanga iri yaunga achifanwa kutonga. Ndinoona sekuti nyaya iripo haizi nyaya yeconcept ye reasonable suspicion but inyaya yekuti nyaya iri kupomerwa vaJob Scala. Inyaya isinga existi haitoripo.
Sei muchidaro
vaJob Scala vanga vakavharirwa vari muchizarira and havangave vakaita publish video iri kutaurwa ivo vanga vakatosungwa vari muchizarira saka ndo nyaya yanga iripo yokuti dare haitori na nyaya pamberi payo uyezve vachuchisi havana umbowo wokuti vaJob Scala vangave vakapara mhosva iyoyi
Zvino sei dare risina kuwirirana nezviri kutaurwa nemagweta avaSkala apa vaMasi.
Tinoona sekuti dare ipapa ratadza kuhisisa nyaya yanga iri pamberi pavo uyezve vatadza kunyatso kuongorora nekutonga nyaya iyi nokuti dai vanga vanyatso kuongorora zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa vangave vabvisa. VaJob Scala nhasi unopa remand nokuti hapatori na nyaya uyezve vaJob Scala angava vachienda kunonzi vanotongwa vachitaura nyaya istoripo nangu pamapepa ari pamberi pa magistrate so ndo maonero angu yekuti nhasi nyaya iyi yaigona kuve yaenda nepamwe
sei muchidaro
dai panga panyatso kuongororwa zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa uyezve nokuongorora zvekare kuti prosecution haina yatingati pamutemo a case before the courts and uyezve kana zvakadaro mutemo unotaura kuti nyaya inofanirwa kudismiswa vaJob Scala vachibviswa parimand
Tarinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo ichaita misangano nevatungamiri venyika dzekuAfrica musi wa13 kusvika musi wa15 zviita gore rino muguta reWashington DC. VaBiden mutsamba yavo yavakanyora nezuro vakati misangano iyi icharatidza kuti hurumende yeAmerica ine chido chekushanda nenyika dzese dzemuAfrica munyaya dzekodzero dzevanhu, kupedzwa kwedenda reCOVID-19 nemamwe matenda achauya, kudzivirirwa kwematunhu uye nyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze. Hazvisati zvajeka kuti vatungamiri vachakokwa ndevenyika dzipi, asi vakawanda vanoti havatarisire kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa, vakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica, vachakokwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachidzidzisa paTswane University kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
America neAfrica zvine ukama hwakagara huripo, kunyangwe vaJoe Biden vasati vapo, nekutyidzana nekubatsirana kuita kupedza matambudziko akawanda ari pasi rino, akafanana nematambudziko ezveutano, matambudziko ezvematongerwo enyika, matambudziko ezveupfumi nemamwe matambudziko ezveugaro hwevanhu. Saka America ine maprogramu ayo ainotoita kunyika dzakawanda dziri muAfrica nebazi ravo rinoedzwa kunzi USAID. Ine zvainobatsira zvakawanda panyaya dzakawanda chose.
Iyo America mukushingirira kwayo kukoka Africa yose kudai, inenge ichiwanei mazviriwo?
America inowana influence ndati sekuti paya panozoda kuzoitwa pada zvokuvhota kumasangano akaita sana US United Nations, kana America yagara ine ukama hwakanaka nenyika dzakawanda dzemuAfrica, inotoziva kuti ine mavhosa akati wandei anobva kudunhu riri kumwe kuAfrica. Inobatsirikanawo pane kudyidzana kwezvemabhizimusi, inobatsirikana pane zvakawanda zvimwe zvinogona kunge zvichiwanikwa kuAfrica. America inobva vemabhizimusi vekuAmerica vanobva vakukwanisa kuuya kuzoita mabhizimusi nevekuAfrica.
Ko Zimbabwe zvainorarama iri chinzi iri pasi pezvango zveupfumi, zviri kutadzisawo vatungamiriri kufamba pavanoda kufamba nevakavakomberedza, ingakokwewo here kumusangano uyu?
Handiwo kune Zimbabwe ichikokwa ende zvinodzosera zvinodzosera upenyu hwemuZimbabwe kumashure nekuda kwekuti pane zvinogona kuwanikwa kumisangano yakadaro, pane zvibvumirano zvinogona kuitwa, pane ukama hunogona kuvakika hunobatsira nyika nevanhu vari mukati menyika huchapfuswa nekupada nekuti Zimbabwe inonzi isina kuenda kunenge kwauko kuchaendwa nevamwe. Saka zvinhu zviri kudzosera nyika yeZimbabwe kumasure.
Havanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vachitaura naIvanzi Zininga veStudio 7 vari muSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nhasi. Izvi zvaziviswa nemuzinda wavo weWhite House. VaBiden vanoti havo vakabayiwa nhomba kanokwana kana. Vanzi havasi kunyanya kurwara asi vatotanga kunwa mishonga. Nyanzvi dzeutano dzinoti hadzo vanofanira kutarisiswa navana chiremba sezvo vave nemakore 40 nemapfumbamwe ekuberekwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Muchirungu vanoti COVID-19 is an equalizer. Zvichireva izvo kuti chirwere ichi che-COVID-19 hachisarudzi kuti ungave uri presidenti, ungave uri mambo, ungave uri judge, ungave uri ani zvake, unokwanisa kubatwa nechirwere ichi.
Muzinda weWhite House uri kuti vaBiden vanga vakabaiwa nhomba kanokwana kana nekuti vakabaiwa mabooster maviri mushure mekubaiwa nhomba mbiri dzinokurudzirwa. Izvi zvakakosha sei?
Dzidziso inopiwa maringe nechirwere cheCovid inenge ichitaura kuti vaya vakwegura nevaya vane zvirwere zvavagara vainazvo ngavakurudzirwe kuti vange vachibaiwa. Saka mukatarisa zvinoratidza kuti vakabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Izvo zvinoita kuti vave nedziviriro yakati simbei, uye zvoita kuti vanokwanisa kunge vave nemasoja mumwiri mavo anobatsira zvakanyanyisa kurwisana nechirwere ichi cheCovid-19 chavabata ivo.
Mutsauko uri papi pane vaya vanenge vasina kana kutombobaiwa nhomba yacho?
Tinoona kuti vazhinji vanenge vasina kubaiwa vanokurirwa, anogona kurwara zvakanyanyisa zvekupinda muchipatara kana kurasikirwa neupenyu. Saka hazvireve kuti munhu kana achinge abaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 haachabatwa nechirwere cheCovid-19 kwete. Nyango wakabaiwa unokwanisa kubatwa zvekare nechirwere cheCovid-19. Asi zvoreva kuti iwewe wakabaiwa unenge une dziviriro iri nani tikada kutarisanana nemunhu uya anenge asina kubaiwa nhomba yeCovid-19.
Ko vakabaiwa harikunzi mabooster echitatu kana rechina?
Kana wakabaiwa booster zvoreva kuti wave nekudzivirirwa kwakatosimbiridza kudarika munhu akangobaiwa nhomba mbiri chete kana kuti imwe chete chete. Saka Biden president kuAmerica avange vari munjodzi yakanyanya nekuda kwekuti vane dziviriro yekubaiwa. Hongu vangagare vangagone kuti vane makore atifambei yekuma79 ikoko, asi tinoona kuti vazhinji vanenge vakabaiwa nhomba yekudzivirira kana kuti vakazobaiwa zvekare iwo mabooster vanenge vaine dziviriro iri nani.
Pane zvingadzidzwawo here neveruzhinji nezvekubatwa kwavaBiden nechirwere ichi?
Zvinotipawo chidzidzo isu veruzhinji kuti munhu akaita savapurezidendi wenyika ine simba rakadaro, ine upfumi hwakadaro, kana achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, ko iwewo zvako jatwero uri kuramba kubayiwa nhomba yekuti udzivirirwe COVID-19 chinozokutadzisa kubatwe neCovid-19 chii? Saka tinotowana kudzidza kwakanyanyisa isuwo zvedu tiri kunyika dzakaita sana Zimbabwe, tine zvipatara zvisina kunyatsosimba zvakanaka, tikazobatwawo nayo inogona kutikurira. Saka veruzhinji ngatidzidzeiwo chimwe chete kana chiviri kubva pakubatwa kwavaBiden neCovid-19. Uyo anova munhu anotungamirira nyika ine upfumi unodarika nyika dzese, ine simba rekurwisa zvinodarika nyika dzese, kana iye achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19 chinotarisawo isuwo zvedu kuti tinge tichisangana nedambudziko iroro chii.
Vanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Msike vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vakaputsirwa dzimba dzavo nemapurisa paArnold Farm kumaZoe, purazi richida kutorwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanonzi Nedare varipwe nehurumende. Mhuri makumi maviri dzakaputsirwa midziyo uye dzanzi dzipiwe mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $30,000. Mapurisa akaputsira vanhu ava midziyo yavo muna kurume 2017. Vakaendeswa kumatare iGurukota zvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Vanu ava wanga vachimirirwa wane gweta muzvare idirashe chikomba vesanganu reZimbabwe Lawyers for Women Rights. Ngati nzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Dare redzimhosva rakapa mutongo wekuti vanhu makumi maviri nemaviri vekuAnold Farm vanofanirwa kuripwa kupwanywa kwakaitwa midziyo yavo nekushungurudzika kwavakaitwa pavakapwanyirwa vachibviswa panzvimbo pavaigara zvisiri pamutemo. Rakataura iro kuti magweta aimirira mapurisa akatadza kuudza umbowo hwekuramba kubviswa kwevanhu ava zvisiri pamutemo panzvimbo yeAnold Farm. Vakataura zvekare kuti umbowo uhwu hwaitsigirwa nekuti muna 2015 vana vakamboda kubviswa zvisiri pamutemo vakapwanyirwa zvinhu zvavo uyezve vakashungurudzika.
Ndivanani vakaendeswa kumatare?
Vakaendeswa kumatare ndi Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police na Inspector Mwisai vangavariwo mukuru wemapurisa pamazoe police station pakaitika chiitiko ichi. Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police vakaendeswa kumatare pamusaka pekuti ndivo vakuru vemapurisa muZimbabwe yese, saka vakaendeswa kumatare pamusaka peizvozvo.
Vanhu vamaimirira ava vakatambira sei mutongo uyu?
Vakafara zvikuru nekuti zvakatora nguva yakati rebei kuti vakwanise kuti varipwe nechiitiko ichi, uyezve vakava nekusununguka nekuti zvakaratidza kuti muno muZimbabwe kodzero dzavo dzichine basa.
Gweta muzvare Idirashe Chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kuro dzatiri kuita nevechidiki vari kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chine hurukuro namuzvare Nonhlanhla Nyati Nyanzvi munyaya dzezvemitero vanoshanda vakazvimirira. Muzvare Nyati vari pachikwata chevechidiki mazana maviri kubva kuAfrica vari muAmerica kuzokwenenzvera zvidzidzo nemabasa avo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndaka apply kupinda muchirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muna 2020. Asi nenyaya dzeCovid hatina kukwanisa kuuya muna 2020. Ndobva tanzi timbomirira 2021 tikatadza kuuyawozve. Pamberi takazokwanisa kuapply kuti tiite 200 vanouya out of 700. Ndokuya kwandakaita kuno.
Kumusha munoita nezvei imi?
Inini ndinoita zvetech, ndinobetsera mabhizimusi nyaya dzekugadzirisa tech dzavanobhadhara kuZimbabwe Revenue Authority.
Saka chamuri kuda kuwana muchirongwa chinechi chii chamunoda kudzokera nacho kumusha?
Chandinoda kuwana kudzidza maitiro ezvinhu muno zvatinokwanisa kunoitawo kumusha, zvino includa zvinhu zvinenge matex preparation software kuti vanhu vakwanisewo kuita basa ravo nyore.
Saka pari zvino zvamadzidza zvamabata zviviri zvitatu ndezvipi?
Ndadzidza nyaya dzesocial justice nekukosha kunoita vanhu vatema vemuno maAfrican American kuti vakabva kupi kusvika pavari pari zvino.
Tanzwa kuti muchazoendawo kune zvimwe zvikoro muno kwemamwe masvondo maviri matatu here? Imi muri kuenda kupi?
Ndiri kuenda kuJackson State University iri muJackson, Mississippi.
Ndodawo kuti mutibatsire vanin'ina vedu nehanzvadzi dzedu vari kumusha vanotarisawo vachiti tikakura tinoda kuzoitawo sasisinono avo. Mashoko amungavapewo ekuridziro ndeyekuti kudii?
Ndinoti endai kuchikoro munodzidza, musanete nekudzidza. Ndatenda.
Muzvare Nonhlanhla Nyati vanoenyanzvi munyaya dzezvemitero Vari paronare muno mu Washington DC na Ivan Zininga wa Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wenyika yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vatora mhiko nhasi vachitora chigaro chava Gotabaya Rajapaksa avo vakasiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidza zvakasimba kwemwedzi yakawanda vachiita havasi kufara neutongi hwavo zvikuru panyaya dzezvo. Ukraine inoti vanhu vaviri vafa vamwe gumi nevapfumbamwe vakakuvara mushure mekunge Russia yabhomba dunhu reKharkiv. Russia iri kuti iri kuda kutora mamwe ematunhu ekuchamhembe kwenyika yeUkraine. Russia iri kurwisawo dunhu reDonbas. America yavimbisa kuti ichatumira Ukraine zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira kubva kuRussia. Panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika munyaya dzekodzero dzevanhu, hurumende pamwe nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu uyewo nenyaya yekuparara kweupfumi hwenyika. Nekune rimwe divi, vashandi vehurumende vakazivisa svondo rino kuti nhaurirano dzavaiita nehurumende pamusoro pemihoro dzakaparara vachipomera hurumende mhosva yekusavimbika. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nemamwe masangano evashandi vehurumende vanonzi vakanga varongwawo kuti vanhu vapinde mumigwagwa mangwana, asi mapurisa anonzi akanyima sangano iri mvumo yekuti vanhu varatidzire. Vashandi vehurumende vakavimbisawo zvekare kurangwa mabasa kutanga nemuvhuro unouya kana nyaya yemihoro yavo isina kugadziriswa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupomera mizinda yenyika dzekunze iri munyika mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe nekukonzera matambudziko ose anonzi ari kusangana nenyika, vachiti mizinda iyi iri kuda kusvibisa hurumende yavo pamberi pesarudzo dza 2023. Saka zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko aya? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoona sei zviri kuitika munyika izvi.
Zvinonzi kumira zvakanaka munyika zvirikuoneka kwese kwese. Kubva kuvashandi vehurumende iye, kuchekwa kwemari, kuchekwa kwemabasa. Hazvizvo kuti munhu wese anongozviona. Chipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani kuti vatoendesa vana vavo kuzvipatara. Varairidzi mari yavanobhadharwa haitokwani kuti vaendesa vana vavo kuzvikoro. Hazvina kumirira zvakanaka kune munhu wose muZimbabwe. Saka kana bumiro remutemo rekonstitutioni yeZimbabwe rinopa vanhu kodzero sekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunze. Saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
VaMavhaza, munoti nezvataurwa navaMahia?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo, vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varida kuedza kupfanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varida kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vazokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira, ane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinoizvi hainei nenyaya yekuratidzira, inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita mademonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuengland, kuamerica, every embassy vari kuita mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe, why do you demonstrate outside? Saka zvinokutaridza kuti zviri kuitika iko zvinoizvi izvi chiritori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende nenyika yeZimbabwe.
VaMahia, tiri kunzwa Dr. Mavhaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze. Munoti?
Ndinoona kuti vari muno munyika yedu yeZimbabwe parish. Kana vari muno vanogona kuzvisisa kuti chiwa mafazi muno muZimbabwe chakungotengeswa neUS dollar chete. Kono notenga havatodi maRTGS zvakatoda kutenga chingwa neRTGS. Vanotoramba RTGS vatipe US dollar. Apo chingwa chingori basic vamafazi. Asi toda kurasa kuoma kwakaita zvinhu kuti munhu ari kutambiriswa zvisini dhora. So munhu akadaro haatumwe nemwe munhu. Kana uchiranzira kuhurumende yako iri kutungamira panguva iyoyo unenge watumwa nani. Vanhu vari kutumwa nenzara, vari kutumwa nekushupika kwavari kuita. Nyaya yesarudzo kupa vanhu mukana kuti vafise hurumende iripo vaise yavanoda kana kuitsusera. Kuchinjwa kwerejimu kuripo pamutemo. Hatitumwe nevamwe vanhu. Tiri kuzvituma uye vanhu vari kudai vari kutoenda kumapurisa zviripo. Saka vanhu kana vasingafari vanofanira kuenda kuhurumende yacho iyoyo votaura kuti hatisi kufara ndosaka zviri pamutemo kunoratidzira.
Dr. Mavaza, hurumende iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuefekta regime change kana kubvisa hurumende. Zviro zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa.
Ukaona munhu anenge achingonongedzwa, munhu ane bhora ndianomakwa, imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe. Saka mukashongora miromo yawanda yakanongedzera kuhurumende, zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisvonaka kushandira vanhu vayo. Asi kune nhunzvatunzva nhubu nharadada dzisingade kuona hurumende ichibudirira. Vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tineda kuti rakati nerakati mozoratidzira mumwe musi tobva vati aiwa matiudzirei hatiudzwe izvozvo. Asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune vari kuvatuma, ari kuvamonyorodza maoko, kune vari kupiwa mari vana mahiyava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita reZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haitengeswi nemari, inotengwa neropa.
Taurai tinhuhama iya.
Ndirikupedza ndipe kuti nyika yedu yeZimbabwe kuti inirire mberi, vana vese veZimbabwe vanofanira kugara pamwe chete poita national dialogue. Vanongoagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga. Togara pasi tochiya tingaite kuti tipedze nyaya yeuori. Tichatingaite kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga. Sarudzo dziri kuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo.
Maita basa vamaiya. Dr. Mavaza, zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamaiya?
Vamaiya vari kutaura zvakanaka chaizvo, asi pavari kushaisha ndipe kungofa kuti hurumende iri kudzvinyirira vanhu. Hurumende iri kuti kana mune chekutaura huyai mutaure, asi chimbomirai tange tagadzirisa zvinhu, tichange taona kuti nzira dziri clear for us to demonstrate.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kune vanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvenyaya yekodzero dzemadzimai panyaya yeutano, tichitarisa nyaya yezvavanoshandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads. Hurumende yakambovimbisa kubatsira vanasikana asi zvinenge zvisiri kufamba sezvakavimbiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare ropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri weZengeza West vaJob Scholar vakatenderedza vhidhiyo iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefeto wenyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali ienderere mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kuremugela.